Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro gumiguru 28 2024 makaterera ku Studio 7 nepenyurenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vavhota nhasi kudunhu ravanogara reDelaware. Botswana yoita sarudzo nemusi wechitatu asi Zimbabwe ichinzi iri kushandisa vasori veCIO kupindira musarudzo dzenyika iyi. Asi hurumende yeZimbabwe inoti izvi ndezvemugotsi matsuro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vavhota nhasi kuWilmington, Delaware, kwasara vhiki rimwe chete kuti vanhu vaende kunovhota kekupedzisira musi wa5 nemusi wechipiri svondo rinouya. MuAmerica, vanhu vanoda vanokwanisa kukumbira magwaro avo ekuvhota votumirwa vari kumba kana kuti vanokwanisa kuenda kune nzvimbo dzinenge dzakavhurwa dzinenge dzichivhoterwa nevanhu vanenge vachida kuti vakurumidza avo kuvhota. Vanhu vanodarika mamiriyoni makumi mana nemana kana kuti 44 miliyoni vatovhota kusvika pari zvino. Asiwo zviri kubuda mutsvakiridzo dziri kuitwa nezvesarudzo yemutungamiri wenyika zvikuratidza kuti achiri mangange pakati pemuteedzeri wavaBiden amai Kamala Harris vebato reDemocratic Party nevaimbova mutungamiri wenyika vaDonald Trump vebato reRepublican Party. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vari mumiriri wesangano reNational Democratic Working Group muno muAmerica vatafadzwa munjanja kuti tinzwewo maonero avo.
Ndinotarira last election 2020 WhatsApp vachiudza maRepublicans kuti musanokasike kuvhota, munoenda kunovhota zuva remaelection. Gore rinotanzwa vachitaurira masapota avo kuti kasikai kunovhota. Saka ndiri kuona zvichiwirirana neshoko raWhatsApp ravari kukurudzira vanhu vemaRepublican kuti endai munovhota muchiita maearly votes enyu. Saka ndirikuona kuti makakatano acho akunakidza, 40 million vanhu vakawanda.
Takaona vaTrump vari muNew York weekend. Makaonawo nezvavo hero?
Ndakaona nezvavo, ndingangoti ndikanzwawo nezvavo. Nyaya iri kutenderera mumasaisai umu ndeyekuti kwaiva nekutuka kwakanyanya murali yakaitwa neZuro navaTrump. Kune nyaya dziri kutaurwa dzekuti marudzi ekuMexico vanongozvara vana and ndo vakonzeresa nyonganyonga iri munyika muno. Paitaurwa nyaya iyoyo yeimmigration, vaTrump ndo yavaitaura vachitaura kuti vari kuda kudipota vanhu vasina mapepa munyika muno vakawanda neuzhinji hwavo. Ndo nyaya dzaingotaurwa, nyaya dzemaculture war, nyaya dzemarudzi, nyaya dzeimmigration, ndo nyaya dzanga dzakanyanya kuwandira murali yavaTrump neZuro. Asi vamwewo maRepublican vari kuti aiwa vaTrump madii kumbotaura nyaya dzeikonomi kuti zvichaita sei.
Ndo tarisawo kuti amai Kamala Harris vari kunziwo mangwana vanenge vainewo wavo musangano mukurukuru imo muno muWashington DC. Manzwawo nezvavo hero?
Ndanzwa nezvavo ndikati zvavanenge vari kutedzerawo rally yakaita nawa Trump kuNew York zvinenge zviroda kuenderana. Tirikuona kuti taakusvika mazuva ekupedzisira, saka ndosaka marally aya aakuita vanhu vakawanda vanenge variko. Mangwana ndinoona kuti meseji chanyanya kuiswa naMike Kamala Harris inenge yakaenderana nehunhu hwaTrump. Nofunga ndopane nyaya yavo. Takambonzwa vari kutsinidzira nyaya yekuti vaTrump munhu anoda zvekutonga zviya zviya zvekudzvanyiriri. Saka vari kuedza kuzviexposa kuti Trump anofarira madictator ndokutungamira kwaaruda kuita nyika yeAmerica. Saka ndoona kuti ndopane meseji yavo.
Avo vanga vari vanoongorora zvematongerwo wenyika vari mumiriri wesangano reNational Democratic Working Group muno muAmerica vatafadzwa munjanja vachitaura vari parunare vari kuTexas naIvan Zininga weStudio 7. Vatereri musakanganwe kuti pano paStudio 7 tichange tichikupai zviri kuitika musarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica. Munokwanisa kuenda pamadande mutande edu akasiyana-siyana akaita seWhatsApp channel yeVOA Shona, paYouTube kana kuti paFacebook. Sarudzo idzi dziri kuitwa nemusi wa5 mbudzi svondo rinouya chinova chipiri. Bato riri kutonga reZANU-PF rakapeta musangano waro wepagore kana kuti annual conference kuZimbabwe International Trade Fair kuBulawayo nemusi weMugovera. Asi nyaya yakanyanya kutsviriridza pamusangano uyu yaive yechisungo chakatambirwa nematunhu ose chekuti mutungamiri webato iri uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa varambe vari pachigaro. Izvi zvaizoreva kuti bumbiro remitemo rinenge rovandudzwa sezvo pari zvino richitendera munhu kuti atungamire nyika kwemakore 10 chete. Asi vaMnangagwa vakazoti havana chido chekuti varambe vachienderera mberi vachitungamira nyika vachiti vanoda kuenda pamudyandigere muna 2028. Asi vamwe vanoti nyaya iyi inogona kuramba ichitsviriridza mazuva kana makore anotevera sezvo vaMnangagwa vachizokwanisa kuchinja mafungiro avo uye patori nechisungo. Mukuzeya nezvemusangano weZANU-PF tabata mumwe mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko mubato iri vaFarai Marapira tikatanga nekuvabvunza nezvechisungo ichi.
Musangano wedu wakafamba sekuronga kwedu zvakaingoudza vanhu kuti ZANU-PF ibato rakabatana, ZANU-PF ibato rine rudo, ZANU-PF ibato rinomira riri kusure kwavaMnangagwa, ZANU-PF ibato rinofamba negwara raro, haripoti harindi padivi.
Pane vamwe vanga vachiti kumusangano kunogona kubatiranwa matemo nemakano vanhu vachirwisana nenyaya yeutungamiri. Munoti kudii nemashoko iyayo?
Tokungoona kwakatoita vanhu voga vachizvinura pamunhu sefoza. Vakangoona kuti isu zvataitaura zviya ndizvo zvaiva zvechokwadi. Nhau dzezvinoitika nemamiriro eZANU-PF munotozvizva zvabatiri isu vari mairi. Iko zvino vemapepa vaiti kunovengana, kunogutsanwa, kunoitwa nechino nechino, asi makangoona kuti zvinhu zvakangofamba murunyararo, zvinhu zvakangofamba murudo, zvinhu zvakangofamba mukuchengetana mune zvakanaka pasina kana chimwe chakaipa chaitika.
Asi kavamwe vanenge vari kuti dei nyaya yainetsa yekuti mutungamiri wenyika nebato vaMnangagwa voenderera mberi here kana kuti kwete, yakangoziviswa musangano usati watanga kuti aiwa vaMnangagwa vakazivisa kare kuti havasi kuda kuenderera mberi nekudaro papasina chikonzero chekuti nyaya irambe ichipinzwa mudariro. Munoti kudii nemashoko iyayo?
Isu chatinotungotaura ndechekuti muZANU-PF vanhu vemuZANU-PF havaudzigwi. Vanhu vemuZANU-PF vanotaura zviri pamwoyo pavo. ZANU-PF ine dhemokrasi inotendedza vanhu kuti chishuviro chavo chemumwoyo vachitaura havarambidzwi
Asi sezo mtungamiri webato nyika achinderera mberi munoona nyaya ichi gumira apa here kana kuti
isusu tatinongoziva ndechekuti kana pane chinoitika tisangozoona nekufamba kwenguva asi resolution yakagamuchirwa nekuti hairambiki asi zvakataurwa nomutungamiri futi zvakagamuchirwa hazvirambiki saka tichaona nokufamba kwemazuva kuti zvinoendana papi zvakananga nekuti asi pari zvino hatisati tachipesa nokuti tinenge takamirira mamwe madhipatment anoongorora kuti aongorore kuti tobva tafamba sei tizoenda mberi
zvamungati zvinhu zvikuru zvakabuda pamusangano apa ndezvipi chaizvo vamarapira
chikuru chiripo ndechekuti kwakabuda zvirongwa zvekuti ikonomi irambe ichienda mberi kwakabuda zvirongwa zvekuti tirambe tichivaka nyika yedu kwakabuda zvirongwa zvekuti zvizin 2030 aiwa tiri kuona taidhonzera pedo taibata gore ra2030 tisati rasvika
Mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muzanu PF vafarai marapira vachitaura vari parunare muHarare asi mukuzeya nezvemusangano wezanu PF uyu tabatawo vaimbova muteedzeri wemutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaFelix Magalela Mafa Sibanda kuti tinzwewo divi ravo
taizviziva kuti zvese izvozvo zvichaitika nokuti vanhu vanotevedzera zvinoda ED semutungamiri wavo kuramba kwaari kuita kuti hei handiye ndinochengetedza constitution ndindakanyora constitution zvese izvozvo kunyepa asi zvichakonzera matambudziko akawanda nokuti zanu PF ndiyeri kutonga ka kana yakutsva zvinoreva kuti nyika nehurumende zvese zvapwa zvaparara tinoona kuti zvichaera izvozviye za2017 zvakapisa vamugae vasati varizaina saka isu neruzhinji rwezimbabwe hatidi kubongozozo nokurasikirwa noupenyu neropa nokuti zvese izvi zvinorangidza kuti vanhu ava havachadi demokrasi havachakudzi nokurenda constitution vakuda one party state
asika sei muri kudaro vamafa nekuti ivoka vamunangagwa vakatobuda pachena kuti aiwa havasi kuda kuenderera mberi
dai vakanga vasingadi dai vakabva vazvibvarisa kuimba neizvi nepropozal yacho dai isina kana mbombo kuverengwa saka tinoona kuti mahumbu kutamba pfungwa dzevanhu saka zvese izvozvo hazvina kunaka muzimbabwe constitution yatakanyora mange mainzi yakuda kuchinjwa zvakare ichitya ichingotyorwa ichingoparurwa sebepa risina rebasa refusiti tati zvakadaro hatimbofa takambozvinikudza kana kuti tizipemberedze vanhu vezimbabwe across political divide vari kuzviramba and vakari vachazviramba
ko sei muri kuti zanu PF iri kuda zvebato rimwe chete rinenge richitonga kana kuti one party state nekuti ivo vari kutika chiri kukonzera matambudziko mumapato anopikisa inyaya yekusarongeka kwavo kwete kuti zanu PF iri kupindira
kweteka kana vachitizo resolution 2 zanu PF should be above the government government haina kuitwa nezanu PF ine matechnocrats parliament judiciary and the executive saka that's what makes government zvino kana ivova kuti party is above the government it means they are above the judiciary they are above the parliament which is dictatorship in one party state
vaFelix Magalela Mafa vaimbova muteedzeri wemutauriri webato rinopikisa reCCC vanga vari parunare muBulawayo Dzimwe nyanzvi munyadzi zveutano dziri kukurudzira kuti vanhu vavhenekwe chirwere chegomarara nguva dzose senzira yekuti chirwere ichi chionekwe chisati chakomba. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mwedzi wagumiguru Mwedzi unoshandiswa pasi rose semwedzi wekuyeuchidzana pamusoro pechirwere chegomarara repamazamo kana kuti Breast Cancer Awareness Month. Ongororo dzakaitwa nenyanzvi dzinoratidza kuti vanhukadzi vakawanda vanozoenda kunovhenekwa chirwere ichi, icho chatokomba zvinozoita kuti chinetse kurapa. Mumwe wevanhu vakabatwa nechirwere ichi mutori wenhau Ropafadzo Mapimidze, uyo anoti zvisinei nekuti anga ava nemakore akawanda achinyora nyaya dzeutano kusanganisira dzezvirwere zvegomarara. Paakabatwa gomarara repazamu muna Nyamavhuvhu gore rapera, anoti akavhunduka pamwe nekutya zvikuru. Mapimidze anoti akazobviswa zamu raive negomarara iri muna Gumiguru gore rapera, asi anoti mari inodiwa kurapa gomarara repazamu yakawanda zvikuru.
Kurapwa gomarara repazamu kunodhura. Cancer treatment inodhura hama dzangu. Zvokuti dei ndisina kubhadhara nemedical aid, ndaitoita fork out kana over $2,000 kumatest chete. Nokuti ndaitwa test iyoyo yekutanga, ndakazoitwa mufoot yaifanira kunoongorora kuti iri pa stage papi. Kenza nemamo matesa ndakatorwa cheka liver icho zvaidhura izvozvo.
Mapimidze mumwe wevanhu vakawanda muZimbabwe vakabatwa chirwere ichi. Mapimidze anoti kuita chirwere chegomarara zvireve kuti wava kuenda kwamufuga nebwe. Nyanzvi muzvirwere zvegomarara vachishanda nesangano reCancer Association of Zimbabwe vaLove More Makurirofa vanoti dambudziko regomarara rapazamu rakakura zvakanyanya.
Mafigiri akapiwa nebazi reZimbabwe National Cancer Registry kuna kuti zvikamu zvisere kubva muzana 80% vakanga vane gomarara rezamu, breast cancer. Saka zvinotiratidza kuti gomarara rezamu idambudziko rakakura munyika yedu yeZimbabwe. Madzimai akawanda ndoo vanobatwa negomarara iri kupfuura varume, kunyange varume vachigona kuita gomarara iri. Tikazotarirazve mafigiro anopiwa nebazi iri reZimbabwe National Cancer Registry, anotiratidza kuti mugore rimwe chetero Zimbabwe yakava nevanhu vanosvika zviuru zviviri nemazana mana negumi navatanhatu 2416 vakafa nokuda kwechirwere ichi chegomarara kana kuti kenza. Tikacherechedza vanhu tinozoonazve zvakare kuti gomarara remazamu rakanga riri zvikamu zvinomwe kubva muzana 7%.
Vamakurirofa vanoti zvakakosha kuti dzidziso dzegomarara repazamu dzirambe dzichiitwa kuitira kuti gomarara iri rikurumidze kurapwa pachine mukana wokuti rirapike.
Naizvozvo tinofanira cherechedza gomarara iri mumwedzi uno wa Oktobha tichidzidzisa vanhu zvakanyanya pamusoro pekurapwa kwaro uye nokudzivirirwa. Kenza iyi inozoonekwa patova paya ichinge yatopararira nomuviri. Izvozvo zvinobva zvapa vana chiremba dambudziko guru rokurapa, uye mukana wokuzochirapa chichipera unobva wadzikira nokuda kwokuti gomarara kana kuti kenza rinenge rapuwa mukana wakakura wekukanganisa dzimwe nhengo dzemuviri.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo bazi rezveutano risina kupindura mubvunzo yedu pataenda pamhepo. Asi munguva shoma yapfuura, nyanzvi muchirwere chegomarara uye vari vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemukuru anoona nezvezvirwere zvisingatapuriranwe mubazi rezveutano valingala vakati zvakakosha kuti vanhu vaongororwe gomarara. Vakati kuongororwa kunobatsira kuti chirwere ichi chibatwe chisati chakomba, vachiti vanhu vanorwara negomarara vakawanda vanoenda kuzvipatara gomarara rakomba.
Mastatistics ari kubazi rezveutano Zimbabwe National Cancer Registry anoratidza kuti zvikamu makumi masere zvevanhu vanorwara nekenza zvinozoenda kuchipatara painenge yapararira nomuviri. Saka zvakakosha kuti gomarara iri rionekwe risati rapararira nomuviri nokuti zvinenge zviri nyore kurirapa.
Nyanzvi dzeutano dzinoti chirwere ichi chiri kubatwawo vanhurume, uye vari kukurudzirwa kuti vapote vachivhenekwawo chirwere ichi kuitira kuti chibatwe chisati chakomba. Gwaro reZimbabwe National Cancer Registry 2019 annual report rinoratidza kuti gomarara rakanyanya kubata vanhu igomarara repamuromo wechibereko rakasvika pazvikamu makumi maviri nezviviri kubva muzana, richiteverwa negomarara repanhengo yevarume rine zvikamu gumi nechimwe kubva muzana, kwozouya gomarara repazamu rine kamu zvisere kubva muzana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vateriri tinokurudzirai kuti mutevere WhatsApp channel yedu yeVOA Shona patinokupai nhau dzinenge dzichangoburwa. Mukavhura WhatsApp dzinyai pakanzi updates pasi kuruboshwe mutsvaga VOA Shona modzvinya pakanzi follow. Munokwanisawo kuenda pamunoona mastatus paWhatsApp zvakare motsvaga VOA Shona. Vanoda link munokwanisa kuenda paFacebook page yedu. Bato rinopikisa mubotswana reUmbrella for Democratic Change kana kuti UDC raramba mashoko arikutaurwa nemuzinda weZimbabwe munyika iyi ekuti riri kuda kurwisa zvarwa zveZimbabwe zvekugara nekushanda munyika iyi pamberi pesarudzo dziri kuitwa musi wechitatu. Shingirai Madondo anotipanyaya inotevera.
Mumwe mukuru mubato reUmbrella for Democratic Change kana kuti UDC, Dr. Penyo Butali, vaudza Studio 7 kuti bato ravo harina daka nezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara nekushanda muBotswana.
The claims that
zvekuti UDC iri kuda kurwisa zvizvarwa zveZimbabwe manyepo. Hondo yedu yakanangana neZANU PF naMnangagwa.
Nemusi wechishanu, umiriri weZimbabwe muBotswana vaHenry Mukonweshuro vakaburitsa mashoko kuvatove nhavo vachiambira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvingwarire sezvo zvigona kurwiswa nezvimwe zvizvarwa zveBotswana mushure mekunge vanopikisa vapamera Zimbabwe mhosva yekupindira musarudzo dzenyika yavo. Vanopikisa ava nemusi wemugovera vakaendawo kunoratidzira pamuzinda weZimbabwe kunyange vakanambidzwa kupinda mukati nemapurisa. Vabutali vati vanotoda kubatana nezvizvarwa zveZimbabwe kubvisa vanotonga nedemo munyika mbiri idzi kuburikidza nesarudzo.
Isu hatina chatingarwira nezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muno. Dambudziko rakavasimudza kumusha ndiro ratiri kurwisana naro. Muvengi wedu mumwe chete ndiva Munangagwa. Saka tiri kutotsvaka nzira dzekuita mushandira pamwe nezvizvarwa zveZimbabwe mukurwisana nekuvhiringidzwa kuri kuda kuitwa dunhu re Sadik na Sachigaro Waro.
Mumashoko enyunyuto vanopikisa vanoti Zimbabwe iri kupindira kuburikidza nesangano revasore reCIO richishanda neremunyika iyi reDirectorate of Intelligence Services mukuronga kubirira sarudzo. Bato reUDC rinoto bato riri kutonga reBotswana Democratic Party kana kuti BDP riri kushanda neZANU PF kuti rinyorese zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvivote zvisiri pamutemo. Asi munyori mukuru mubato reBDP vakavis kariwo vati aya manyepo uye vati vanopikisa vari kuda kukonzera ruvengo nekusagadzikana munyika.
Vanopikisa vane nhoroondo yekukonzera mhirizhonga kunyange kuvanhu vedu vemuno. Tine makore akawanda tichizikamwa sevanhu vanoda runyararo kusvika UDC yaumbwa. Asi mapurisa achadzivirira munhu wese ari munyika zvisinei nekuti anobva kunyika ipi.
Mashoko kuvatori venhau munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kumashoko vaNick Mangwana vakati Zimbabwe haipindire munyaya dzezvematongerwo edzimwe nyika vachiti hurumende inoshanda nebato chero ripi rinenge rasarudzwa zviri pamutemo. Vakatiwo Zimbabwe inoshanda pasi pemitemo yeSADC. Vamukono weshuro vaZoto vakavimbiswa nemapurisa emuBotswana kuti achachengeta zvizvarwa zveZimbabwe. Vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paTswana University of Technology muPretoria, South Africa, mzvinafundo Riki Mukonza vanoti gwaro rakaburitswa nemuzinde weZimbabwe muBotswana haranga riri rekutanda nyadzi. Kotiwo nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice kana kuti Zim Justice vatendai Ruben Bofana vanoti ZANU PF yoda kudyara mbeu yeruvengo munyika dzakaipoteredza. Asi mukuru muhofisi inoona nezvekufambiswa kwemashoko muZANU PF vaFarai Marapira vakaudza Studio 7 kuti havapindire musarudzo dzedzimwe nyika. Zimbabwe iri kupomerwawo mhosva yekupindira musarudzo dzekuMozambique, Namibia, Zambia neSouth Africa. Asi bato reZANU PF rinoti rinongodyidzana nemapato ari kutonga kwete kuti rinopindira panyaya dzesarudzo. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Iko zvino toenda kuna Jonga achitipa zviri kuitika musarudzo yeAmerica.
Upenyu hwevakadomwa semutevedzeri weari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika achimirira Republican Party vaJD Vance wakafanana nenyaya yemukomana akakurira mukadhorobha kadiki diki akazopunduka. Vakakurira muAppalachia, vakaenda kuchikoro chiri muIvy League, vachikwanisa kuzopedzisira vasarudzwa kuvese mumwe wevatevedzeri wemutungamiri wenyika vechidiki zvakanyanya munhoroondo. Asi kutanga, mutoro wenhau mukuru weVOA muWashington, Caroline Presut, anotidzosera kumatongo avo. Uku hakusi iko kwavakazvarirwa, asi uku ndiko kunonzi navaJD Vance kumusha kuJackson, Kentucky. VaVance vanotsanangura masanganiro avakaita nemudzimai wavo.
Now when I proposed to my wife, I said, honey, I come with $120,000 worth of law school debt and a cemetery plot on a mountainside in eastern Kentucky.
Pandakafimba mudzimai wangu ndakati, mudiwa, ndauya nechikwereti chezviuru zana nemakumi maviri emadhora kubva kuzvidzidzo zvangu zvemitemo. Uyewo ndine nzvimbo yemarinda ari mujinga megomo kumabvazuva kweKentucky kunovigwa vedzinza redu.
Ambuya vavaVance vaizivikanwa saMamau. Sheriff John Holland, mukuru wemapurisa emuBrihit County kuKentucky, vanoti vaizova vaVance kubva kare.
He always came down here with Mamau and she would bring him to the mountains to let him see what mountain life was, and he
vaigara vachiuya vose naMamau vaimuunza kumakomo kuti aone upenyu hwemumakomo uye zvaive pachena kuti akahuda.
VaVance vakazvarirwa muno muMiddletown, Ohio, vakakudzwa zvakanyanya naMamau avo vaive vasingatambire zvedambe vachigara vachingotukirira uye vachichengeta mumba mavo futi gumi nepfumba mwedzi nemabara. Vaine zita remurume akanga akaroora amai vavo, vaJD Hamel vakahwina sarudzo yavo yekutanga. Sezvineiwo, semutevedzeri wemutungamiri wemukirasi mavo paMiddletown High School, vakazoshanda semuto, vakazopedza zvidzidzo zvavo vakabudirira zvepamusorosoro kana kuti summa cum laude kubva pachikoro chepamusorosoro cheOhio State University. Vakazoenda kuYale, uko vaVance vakasvikowirirana nemumwe mudzidzi aiitawo zvidzidzo zvemutemo, Usha Chilukuri, akazove mudzimai wavo. Shamwari yavo pachikoro ichi vaJames Amers vaivaziva vose.
I think she was able to channel some of that to JD, really kind of help him decide what he wanted to do and help, you know, kind of shape.
Ndinofunga kuti akakwanisa kuendesa zvimwe zvaizvozvo kuna JD kumubatsira kusarudza zvaida kuita, kugadzira nzira yake mune ramangwana mune zvose achibva kuchikoro chemutemo.
VaVance vakazivikanwa nyika yose kuburikidza nebhuku ravo remuna 2016 rakatengwa zvakanyanya uye rakaitwa firimu Hillbilly Elegy riri pamusoro pevanhu vemuAmerica vanoshanda mabasa epasi. Mutambi mukuru ndi Glenn Close, ari Mamau vasingade zvemanga-manga kuna JD wechidiki. Norutsiguro rwevaimbo wemutungamiri wenyika vaDonald Trump vaJD Vance, mukomana anobva kuOhio anoda Kentucky, vakasarudzwa kuve seneta kuOhio. Uye makore maviri akatevera, vaTrump vakasarudza vaVance semutevedzeri wavo musarudzo. Asi vakave nemawambo akaipa mushure mekunge vamboshoropodza vaTrump nekunge vamboti avafe vakave munhu anotsigira vaTrump. Iye zvino mushure mekudomwa, zvirongwa zvavaVance zvakafanana nezvavaTrump. Uye pakubvunzwa kuti vaive mutungamiri wenyika vakakundwa here musarudzo yemuna 2020, vaVance vakati,
I think there are serious problems in 2020, so did Donald Trump lose the election not by the words that I would
kwete,
use?
Kwete, ndinofunga kuti painge paine matambudziko makukutu muna 2020. Kwete, ndo zvandikataura.
VaVance vane urongwa wakasimba paChina neEast Asia vanopikisana nekupa rubatsiro rwechiuto kuUkraine. Pamhinduro kumubvunzo pahondo yeIsrael neHamas, vaVance vanoti,
Kamala Harris on the one hand says that she really cares about civilian casualties, and yet she refuses to give Israel the weapons that allow them to minimize civilian casualties.
Kamala Harris nekune rimwe divi anoti haadi kuti vanhuwo zvavo vakuvadzwe, asi iye achiramba kupa Israel zvombo zvinoibvumidza kuti ideredze uwandu hwevanhu vanokuvadzwa.
Dunhu rinobva vaVance reMiddletown inzvimbo yakanyanya vatsigiri vavaTrump. VaSteve Dillman vakapinza vaVance basa ravo rekutanga vaine makore gumi nematanhatu ekuberekwa. VaDillman vanoti,
I'm very proud of what he's accomplished, and to be a part of that, it makes me really feel good.
Aiwa, tinotenda jonga tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ndini Blessing Zulu ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Uye iye zvino anogona kutove mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica.
Kana vakasarudzwa vaVance nemakore makumi mana. Somuisika
tisendara kuVOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Sangana kweza kusihlwa mthakazi omuhle lamhlanje ngomvulo mhlaka 28 kumfumfu 2024. Igama lami nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
abantu balelungelo lokufisela bangabe bekufisela, kodwa lapho nxa befisela khona kwakufiselayo, wena ofiselayo nawe ulalo ilungelo futhi elokuthi uvume kumbe wale.
Aba kubandla lezano PF bathi kuqondile okwenziwa ngamanye amalunga aleli bandla afisa ukuba umongameli Mnangagwa eqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028.
Ama-politiziyeni kakhulu alaqiniso. Kwesinye isikhathi umuntu engahlala endaweni isikhathi eside uyabe sebona ukuthi khona ukuthi ngiphume kuzoba nzima.
Abaphikisayo bona bathi uMnangagwa ukhanya efisa ukuqhelisa umbuso wakhe lanxa nje ekulandula lokhu. Abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Botswana bakhuthazwa ukuba beqaphele ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho kulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abe bandla lezano PF bathi kuqondile okwenziwa ngamanye amalunga aleli bandla athi afuna umongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028. Umnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba chabalala edalele parliamente ekubandla lezano PF uthi isinqumo esithethwe libandla lakhe emhlanganweni we-annual National People's Conference oqhutshelwe koBulawayo ngomgqibelo siveza ukuba abantu bakhululekile ukukhuluma abakufunayo ngenkokheli zabo. Esethula isinqumo esiphathelane lalolu daba ophethe uhlangothi lwezemithetho kuZanu PF umnumzana Patrick Chinamasa utshele ababesemhlanganweni lo ukuba uMnangagwa yena usefisa ukuyaphumula emzini wakhe. Isisekelo sombuso welizwe sikubeka sobala ukuba osesikhundleni sikamongameli kumele ahlale embusweni okweminyaka engamachumi amabili kuphela engakhethwa kabili kukhetho. Kungaguqulwa isisekelo sombuso welizwe obese sikhundleni kavunyelwa ukuba ngumongameli uma esehlale embusweni okweminyaka elithumi. Uchuma utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi kulungile okwethulwe nguChinamasa lamanye amalunga ebandla elibusayo.
Njengoba kuchazisiwe labana, abantu balelungelo lokufisela bangabe bekufisela, kodwa lapho nxa befisela khona kwakufiselayo, wena ofiselayo nawe ulalo ilungelo futhi elokuthi uvume kumbe wale njengakhona okwenzakalayo kathesi. So akulanto engabe iphambanisekile khonapho ekuthini abantu babe ngokukhangela imisebenzi yakho siyakufisela ukuthi ngabe uhlala ukhona. Kodwa wena nawe uthi hayi, mina lami njengoba ngifisa kunjalo, kodwa mina lami inyama yami isinjani isidiniwe sengifuna ukuphumula. Ngako hayi ngiyabonga ngalokho elivusela khona, kodwa hayi respectfully ngizathi ngithi decline. So konke khona kwana izinto ezikhona ezitholakalayo ezingamelanga zidale any sort of conflict, but okutshengisela idemocracy ekhona within iparliament na abantu balelungelo lokufisela abakufiselayo. Lo muntu ofiselwayo layo ulalo ilungelo lokuvuma kumbe ukwala lokhu akufiselwa khona ngabantu.
Yes, siyabona ngazani uzenza umuntu ongani kafuni yena enxe evele efisa ukuthi abuyele esikhundleni njengalokhu kwenziwa ngukagame khona ngale eRwanda ayisikho khona kho yini kolete
mina ngidlala umuntu kodwa kona let's cross the river and the bridge sesifike khona angazi why ungafuna ukuthi ucabangele khonokho ngoba nangu phela uzikhulumele ngomlomo wakhe esavise sikungabaza kuyini ke khonapha ngaphandle kokuthi kona sithi kona hayi sesizwile ayikho yena akufisayo vis-a-vis okufiswa ngabantu asihambeni ke sibone kanti angithi amalanga angikhona azafika umnyaka lowo ka-2028 lona lo okhulunywa ngawo uzafika phela kodwa okwakathesi elikantulo esilibambileyo yilona lelo elokuthi bona hhayi yena usefisa ubana nxa kufika lesana sikhathi aphumule ngoba usesebenzile kwakwana.
Umnumzana Joseph Chuma umela iphelandaba chabalala edale lephalamende ekubandla lezanu PF. Ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7. Sixoxe njalo lo Mnumzana Solani Moyo okubandla leTRCC.
Ukukhulunywayo ngasinanzelela the most isizwe kuthiwa abamsupportayo ngobunengi bathumele kuqhubeke. Yena uyala uthi yena ungumuntu ohlonipha i-constitution asoze iqhubeke. Ngasi kunanzelela ama-politician kakhulu alaqiniso. Kwesinye isikhathi umuntu engahlala endaweni isikhathi eside uyabe sebona ukuthi khona ukuthi ngiphume kuzoba nzima. But mina ngibona just ukuthi i-statement, political statement engathi inkulumo nje kuphela. Ngoba ngawunanzelela silovalo njalo siyesaba yes angeke sithembe njengoba lesitsho ukuthi yena asoze eqhubeke ku-2030 but uvalo esilalo yikuthi umuntu uyakhuluma ethi hayi mina ngangiqhubeki kodwa ekwazi ukuthi kulabantu abayibo abakhuluma abazayiphutha futhi eparlamento lo kube le motion abayiphuthayo ngoba bekwazi ukuthi baningi bazoyipasisa ngayisipasiso bese sithi hayi amantu yibo abamfunayo kanti ngeqiniso nangicabanga u-Obama kwesinye isikhathi uthi abantu bayangifuna kodwa i-constitution iclear ukuthi mina 2 terms sengikwanile.
Baba Moyo, nxa sukhangele khonapho wena ubona ngazani kuyabheda ngani khonokho?
Engingakutsho mina yikuthi kumele yena eqiniseke kakhulu ukuthi noma bangathini engawusayini lowo mthetho ukuthi eqhubeke. Ngaye ngayenza njalo le themba ukuthi ngahlonitshwa ngamanye amazwe ephinde ehlonitshwe ngamaZimbabweni lokuthi konke akwenzayo abantu abakhala ngakutshuthe izindlela bangambona njengomuntu oleqiniso. But kangithembi mina ngokwazi kwami ngendlela osebenza ngayo kangithembi ngibona ngani siyavalwa nje kuphela.
Umnumzana Solani Moyo lilunga lebandla leTRCC ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
The Voice of America, VOA.
EleZimbabwe lithi izizalwane zalo ezihlala kwele Botswana kumele ziqaphele ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho kulelo lizwe. Lapho amalunga abandla aphikisayo athi ibandla lezanu PF lizama ukungenela kukhetho lolu ukuze liphathise ibandla elibusayo liqilibezele. Umqondisi Dube uyalandisa.
Umbiko lo wethulwe ngomele eleZimbabwe kwele Botswana umzana Henry Mkonweshuro othi kule mbiko eveza ukuba bamba abandla aphikisayo achothoza ibandla lezanu PF silingenela kukhetho luzaqhutshwa ngolwesithathu. Abama abandla aphikisayo bathi kumele amazwe omhlaba ahlolisise amalungiselelo okhetho lolu. Lokhu kuza ngemva kokuba amapholisa avikela abasekeli bamabandla aphikisayo kuthi ayitshengisela ehofisini yomeli weZimbabwe ngempela viki. Amabandla aphikisayo aqina ngokuthi eleZimbabwe lizama ukuncedisa ibandla libusayo eleBotswana Democratic Party, iBDP, ukuthi iqilibezele kukhetho oluzayo. Unkosazana Mpho Pheko isikhulumise ibandla eliphikisayo leBotswana Congress Party uthi izehlakalo ngaphambi kokhetho zisho ukuthi kumele amanye amazwe afake ilihlo lokhozi kukhetho lweBotswana.
We want the entire world to put a watchful eye.
Sifuna umhlaba wonke jikelele ukuthi ufake ilihlo kwele Botswana. Siyaziwa njengelizwe elihlonipha umbuso wabantu ngabantu, kodwa okuyenzakale emalangeni kusichiya sile mibuzo eminingi.
Umnumzana Phenyo Butale omele ibandla leUmbrella for Democratic Change njalo nguye obale umlayezo okade ubhekiswe uhulumende weZimbabwe uthi balesiqiniseko sokuthi kukhona ukushaya amanzi phakathi kwebandla leZANU-PF lele-BDP.
Sitshengisele ngoba sile mbiko eqinileyo yokuthi eleZimbabwe lizama ukuncedisa abangane babo ngapha ukuthi baqile kukhetho.
Ababandla leZANU-PF lele-BDP bayakulandula lokhu besithi abamabandla aphikisayo bazama ukuvala amehlo abantu abazavota kuthi ucatshwangwe ukuba kulobuqili kukhetho lolu. Isikhulumi seZANU-PF uFarai Maparera uthi eleZANU-PF alingeneli kukhetho kwamanye amazwe.
ZANU-PF, we do not interfere in the internal.
Njengebandla leZANU-PF asila bhizimusi lokungenela kundaba zamanye amazwe.
Kusenjalo amapholisa atshele intatheli izindaba ukuthi amabandla aphikisayo abengatholanga imvume yokutshengisela njengalokho okulawulwa ngumthetho wakuleli lizwe. Ubutalena uthi okwenziwe ngamapholisa ukubavimba ukuthi bayetshengisela akukho emthethweni.
We were met by brute force.
Basihlangabeze ngokusihlukumeza besithathela ilungelo lethu lokutshengisela. Thina sikwazi ukuthi uma udinga imvume yokutshengisela, uyidinga ukuthi uthole ukuvikelwa ngamapholisa hatshi ukuhlukunyezwa.
Ele Botswana lilungiselela ukhetho ngesikhathi isimo somnotho singamanga kahle njalo kulokudungeka kwemizwa lokufuthelana. Umongameli Mokgweetsi Masisi ukhankasela ithemu lesibili njalo elingelokugcina esembusweni. Uzabhekana labanye abathathu abakumabandla aphikisayo laba baguqela umnumzana Dumela Ngisalishando we-BCP, umnumzana Duma Boko omele ibandla le-UDC kanye lo mnumzana Miphato Riatile yena ophuma kubandla elisekelwa ngowaye umongameli umnumzana Ian Khama. Ocubungula ezombusazwe kwelo Botswana umnumzana Zibani Mawundeni isikhwicamfundo ekolitshini le-University of Botswana uthi lo nyaka kulakho ukuthi kungabi le bandla elithola amavoti ayeneleyo ukuthi libuse lodwa.
Kungenzeka njalo kuza kutsho ukuthi amabandla atshiyeneyo ahlangane akhulumisane ukuthi azabusa njani.
Inhloli ezivela kunhlanganiso ezijene ezigoqela e-African Union, Southern African Development Community kanye le-Commonwealth sezifikile ukuzobona ukuthi luqhutshwa njani lolu khetho. Ukuvota okuqala ngaphambili kokhetho kusenzelwa ukubavotisa kukhetho kanye labahlala ngaphandle kwelizwe luqhutshwa kumaviki asanda kwedlula kube lokukhonana ngokusilela kwamaphepha okuvotisa. Kodwa inhlanganiso eqhuba ukhetho ye-Independent Electoral Commission ithi konke sekulungele ukuthi kuvotwe ngolwesithathu. EleZimbabwe selichothozwe ngabaphikisa kule-South Africa, Mozambique lamanye amazwe athi langenela ukhetho lisekela ibandla elibusayo. Ngumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Umbiko oqakathekileyo ngezokhetho lweMelika. Umsakazi wakho we-Studio 7 uzakulethulela ezokhetho lweMelika ngokugcweleyo kusukisela namhla kuze kuyafika usuku lokuvota ngeviki ezayo ngolwesibili. Lalelani izindaba lezi lezinye khona lapha emsakazweni we-Studio 7. Lilakho njalo ukusilandela ezinkundleni zokuxhumana ezigoqela i-VOA Indebele Facebook, VOA Indebele Instagram, VOA Indebele X le-VOA Indebele WhatsApp channel. Sikhona njalo ebulenjini be-internet kukheli ethi www.voaindebele.com.
Onqintisa kukhetho lukamongameli weMelika oluzaqhutshwa ngolwesibili ngeviki ezayo emele ibandla leDemocratic Party unkosikazi Kamala Harris ukhankasa embuthanweni yama-rallies eMichigan lamuhla encediswa ngumsekeli wakhe umnumzana Tim Walz. Njalo umbiko wakhe ubikwa uza kuba uqondiswe kwabasebenza emafekitali kuleyo ndawo. Izolo ukhankase ePhiladelphia njalo ukhangelelwe ukwethula umbiko wakhe omqoka kusasa eWashington DC. Ngakwelinye icele omunye wakhe oncintisa emele ibandla leRepublican Party umnumzana Donald Trump ubikwa ezaphatheka emhlanganweni eGeorgia kulandela umbuthano wakhe eNew York izolo lapho abanye abakhonone khona ngokuthi abalandeli bakhe bebekhuluma amazwi ehlukanisa abantu ngemihlobo. Umsekeli kaTrump umnumzana J.D. Vance yena ubikwa ekhankasa eWisconsin lamuhla. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Angliston Spanda ongumqondisi njalo wenhlanganiso yeGreen Africa Technologies.
Nxa uHarris eqhuba udaba lwe-abortion, i-abortion ibonakala from a conservative perspective, ikakhulu ebantwini abanengi abalandela ukholo lwesiKrestu, lokholo lwesi-Islam abalutshwana abakhona ngale. Bese kusithi umnumzana uDonald Trump, inyathelo lakhe elikhanya liqhubekisela phambili laba bantu abangafuniyo ukuthi kube lenguquko, ukuba radical, ukukhethana ngemhlobo, uqakathekisa umhlobo omhlophe, laye kuzamphambanisa ekakhulu emavotini asuka ebantu ema-states alabantu abamnyama labanye abaguqela ama-Indian abanengi, ikakhulu labo abachaphileyo bevela kwamanye amazwe okuthiwa ngama-immigrants asebelelungelo lokuthi bavote eMelika. Mphinde ngithi yena uHarris ule disadvantage ethile eyokuthi ngokwazi kwami ngike ngahlala isikhathi esincane eMelika, abantu be-America abaningi basase le-conservative mentality enza kube nzima futhi lokuthi nje bamukele ukuthi umuntu ongumama angabakhokhela emi laphana eyedwa, okuyikho okwenza umama uHillary Clinton wanganqobi kukhetho olwa konke ukhetho lolana akaphatheka khona. So sizabona ukuthi uHarris uzanelisa yini,
singabona kuwela ngaphindu kulo xaxaxa, sibona ukuthi sokusele iviki kuphela ukuthi ukhetho lolu luqhutshwe ngolwesibili, kumbe kuningi osokungenzakala ukuthi kutshintshe impumelo kuphenyo lwama-polls.
Mbilini ngibona nje iqhude manikiniki izindala zombili ngutshiki lobhanqa. Ngokubona kwami sizagcina sisenza lokhuyana okwake kwenziwa kuliyana mnyaka kusokugcina sokudoniselana emakhothi phakathi kwabo-Al Gore labo-George Bush, kugcina sokusithi amadala omthethandaba bazagcina sixazulula le ndaba, ngoba kasikaboni ukuthi inani abami lo mnumzana uTrump bangaki. Futhi uTrump esenze njalo uleyinye i-angle engathi i-angle yakhe abuya ngayo athi yena uzenelisa ukumisa impi e-Ukraine le ayenze kube lokuthula e-Israel, okuyizinto ezifunwa ngabantu abamakhaza abaseMelika. Lanxa yena enjalo esithi yena uqhuba lokho kuthiwa i-America First Policy, asikaboniki ukuthi kuzahamba njani. Kanjalo uKamala Harris ulakho ukuthola usekelo lwabantu abangomama, ulakho ukuthola usekelo lwabantu abalaba abathiwa ngabemibala abanjengaye, abagoqela abantu abansundu, abagoqela ama-Indian labanye nje imihlobohlobo. So ke kodwa ke asikwazi manje ukuthi ngubani ole iqhude elikhulu phakathi kwabo. So yikho kuthiwa abangene esitikini kude manikiniki. Ngemvukela izayo sizabe silandela sibone ukuthi ngubani ozanqoba. Sifisela ukuthi kungabi lodlakela ke, kungabi khona ukuqilibezwana nalobungilimbane, ukuze nxa sebesikhuza lathi sikwazi ukulalela.
Umnumzana Angliston Spanda ucubungula ezombusazwe, njalo ungumqondisi wenhlanganiso ye-Green Africa Technologies. Ubekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Singene kwezivela kwamanye amaswe. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba uhlangothi olubona ngezomvikela kunhlanganiso yamazwe omhlaba e-United Nations Security Council namuhla ikhangelelwe ukuba izahlolisisa ukuhlaselwa kwele Iran ngele Israel. Amalwecatsha eBoko Haram ahlasele ibutho lakwele Chad izolo ebusuku abulala abantu abangamachumi amane 40. Lokhu kubikwe ngabezindaba abe-Reuters. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kweziphathelane leMelika, impilo kamnumzana J.D. Vance, umsekeli walo oncintisa kukhetho lukamongameli weMelika emele ibandla lama-Republicans, iludaba oluvamileyo olomuntu ophumeleleyo othakazelelwa isigaba sakhe. UVance wakhulela eAppalachia, wafunda esikolo sohlonze lwaphezulu iIvy League, futhi uselakho ukuba ngumsekeli kamongameli wakuqala embalini yaseMelika oleminyaka yokuzalwa ephansi. Siqale ngembali yakhe kudaba esilulotshelwe intatheli zindaba ye-VOA News uCaroline Presutti. Ayisikho lapha azalelwa khona, kodwa eJackson, Kentucky, kulapho uJD Vance athi sokulikhaya lakhe.
Now when I proposed to my wife, I said, honey, I come with $120,000 worth of law school debt.
Ngathi ngicela umtshato kumkami, ngathi sithandwa ngizala lesikweleti esenkulwane zamadola ezilikhulu elilamashumi amabili, $120,000 engasithola ngisenza isifundo zemthetho esikolo kanye le ndawo yamathuna duzani lentaba empumalanga yeKentucky.
Emathuneni la, omkhulu wamapholisa esigabeni seBrahit eKentucky, uSheriff John Hollard uchasise wathi,
Grandmother Bonnie,
ugogo Bonnie Blanton Vance.
Ugogo ka Vance wayesaziwa ngokuthi ngumamao.
He always came down here with Mamao and she would bring him to the mountain.
UVance wayehlala esiza lapha logogo wakhe, wayebuya laye ezomtshengisa ukuthi impilo enjani ezintabeni, kusobala ukuthi wayekuthakazelela.
Wazalelwa lapha eMiddletown esabelweni seOhio, wakhuliswa ngugogo wakhe owayethukana kakhulu, oyegcina imibhobho engamachumi phose amabili 19 eyayihlala ikhokhiwe. Esebenzisa isipongo sikababa owayethethe unina ongamzaliyo esithi J.D. Hamel, wanqoba kukhetho ancintisa kulo okwakuqala olokuba ngumsekeli kamongameli weklasi yesikolo sakhe eMiddletown High School. Waba libutho wasesiya ekolishini le-Ohio State University, lapho aphothula khona engomunye wabafundi abahamba phambili. Esuka lapho, uVance waya ekolishini le-Yale, lapho azwana nakhona lomunye umfundi owayeqhuba ezemithetho, u-Usha Chilukuri, owagcina esengunkosikazi wakhe. Owayengumngane wababili laba befunda bonke, uJames Ames, ubazi kahle.
I think she was able to channel some of that to JD, really kind of help him.
Ngicabanga ukuthi nguye owenza uVance waphuma lesinqumo sokuthi enzeni kahle kahle kuzacande kusasa lakhe esikolo sezemthetho.
UVance wazakale elizweni lonke ngo-2016 ngemva kokwethula ifilimu elesihloko esithi Hillbilly Elegy, eyayigxile ogwalweni ayelulobile olwaba lodumo olwalukhuluma ngezimuli zaseMelika ezenza imisebenzi eleholo eliphansi. Owayelingisa ugogo kaJD Vance kufilimu le nguGlenn Close.
But you got to decide.
Kodwa kumele ukhethe ukuthi ufuna ukuba ngumuntu kumbe cha.
Ngosekelo ayeluphiwe ngwake waba ngumongameli umnumzana Donald Trump, uJD Vance, umfana weOhio othanda iKentucky, wakhethwa ukuba ngusenetha weOhio. Dukuduku ngemva kweminyaka emibili, uJD Vance usekukhetho lomsekeli kamongameli weMelika. UTrump wakhetha uVance kodwa akumqalelanga kuhle ngoba wayeke wachothoza uTrump esithi ungumuntu omubi kakhulu futhi wafunga ukuthi akasoze afa amsekela. Kodwa njengoba uTrump esemkhethile, injongo yabo isinye. Wathi ebuzwa ukuthi uTrump wanqotshwa yini kukhetho luka-2020, waphendula esithi,
no, I think there are serious problems in 2020. So
cha, ngicabanga ukuthi kwaba la maphutha amaningi ngo-2020. Ukuthi uTrump wanqotshwa yini kulolo khetho ayisiwo mazwi engangawasebenzisa lawo.
UVance ulembono eqinileyo ngeChina le-East Asia, njalo usola uhlelo lokuphathisa ele-Ukraine ngezikhali zempi, nango ephendula umbuzo ngempi yase-Israel le-Hamas.
Kamala Harris, on the one hand, says that she really cares about civilian casualties.
Kamala Harris, she refuses to give Israel the weapons that will allow them to minimize civilian casualties. Israel is kali is a pepisa abantu abanengi.
Idolobho lika Vance eleMiddletown lisekela uTrump kabanzi. USteve Dillman waqhatsha uVance esaseleminyaka yokuzalwa elithumi lasithupha 16.
I'm very proud of what he's accomplished, and to be a part of that, it makes me really feel good inside.
Ngiyaqhenya kakhulu ngalokho akufezileyo, futhi uba ingxenye yalokho kungenza ngizizwe ngijabulile ngaphakathi. Le ndoda evela kuMcKinley Street, futhi manje ilakho ba umsekeli kamongameli weMelika.
Engakhethwa uVance oleminyaka engamachumi amane 40 years, uza kuba ngowesithathu omncane ngokuzalwa embalini yaseMelika ukuba ngumsekeli kamongameli. Udaba lolu silulotshelwe intatheli zindaba ye-VOA News uCaroline Presutti.
The Voice of America.
Kwezempilakahle lamhlanje sixoxa ngomkhuhlane wemithambo yomthambiso kumbe urinary tract infection, kubika uAnastasia Ndlovu.
Odokotela bathi umkhuhlane lo uhlasela imithambo ethwala umthambiso njalo uvame kwabesifazane labantwana. Bathi ukungahlanzeki kubangela umkhuhlane lo othwalwa ligciwane le-E. coli. Udokotela oyingcitshi kuzitho zabesifazane labesilisa, udokotela Derek Matsika, uthi kulezibonakaliso eziningi ezomkhuhlane wemithambo yomthambiso. Uthi kuyonakala ungaphuzelwa ukwelatshwa umkhuhlane lo. Uthi abantu abaningi abawehlukanisi umkhuhlane lo lowemacansini. Unkosikazi Nokuthula Nyoni ohlala kobulawayo uthi ngesikhathi umqala wacabangela ukuthi uselengulamakhwa.
Ngayisizwa kutshisa ngaphansi ngisiya esambuzini kokuphela. Lo mthambiso wami ngayiuzwa ungitshisa, kodwa ngathola usizo ekilinika lapho abangichazela khona ukuba ma ngisiya esambuzini ngingahlala ngingazesuleli ngisiya phambili esithweni sami, kodwa ngisiya esisileni lakho ngigeze ngihlambuluke.
Abazali labo bayakhathazeka bengabona abantwana sebelomkhuhlane wemithambo yomthambiso. Unkosazana Sibonye Inkosi Dlomo uthi ingane yakhe yahlaselwa urinary tract infection.
Sike sazidla amaphaphu indodakazi yami isisehluleka ukuchema, ibisichitha umthambiso onukayo. Ekuqaleni wayesichitha umthambiso olegazi, kodwa saphuza ukunanzelela, kodwa ekilinika bamupha amaphilisi njalo bese simjaha ngamanzi ukuze ageze ingaphakathi yakhe.
Umkhuhlane wemithambo ethwala umthambiso ngumkhuhlane ovamileyo emhlabeni jikelele, njalo abenhlanganiso yezempilakahle eye-World Health Organization bathi ukuzinga lesibili lemikhuhlane ehluphileyo njalo emhlabeni jikelele uhlasela abantu abalikhulu lengxenye yesigidi ngomnyaka. Ngimele iStudio 7 iBobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uhlelo Live Talk lamhlanje sixoxa ngokhetho lweMelika oluza kutshwa ngeviki ezayo ngolwesibili. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Abebandla leZANU-PF bathi kuqondile okwenziwa ngamanye amalunga aleli bandla afisa uMongameli Emmerson Mnangagwa eqhelise umbuso wakhe kungafika umnyaka ka-2028. Kodwa abaphikisayo bathi uMnangagwa ukhanya ngempela efisa ukuqhelisa umbuso wakhe lanxa ekulandula lokhu. Kwanele Mthwakazi lingakhohlwa-ke ukuthi uyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Asibeni sonke kuhlelo lunye kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.